Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi chitatu kurume 27-2018. Masangano e European Union ne United Nations uende rambiri ne kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone idai kuManicaland ne Masvingo. Nengo dziparamende dzoenda kuMasvingo ne Manicaland dzichino zvionera pamuno sefodya kuparadzwa kwakaitwa matunhu aya nedutu mpengo recyclone idai. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvogara zvakabatira ura maoko zvichitevera kurwiswa kwazvinoti zviri kuitwa nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mirijonga iri kuitika muSouth Africa yakanangana nezvizvarwa zvisiri zvemunyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.